ndakasetwa hama dzangu dzati ku rural area ndine mukoma vakatorwa imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti pakamukiwa pasina kana imba kana trace yekuti pakanga pane imba. Then my guru mukadzi wamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiti kubvanga pakanga pane dzimba panga akarara, but akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriver, akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors, but akararama zvavo but akakwara zvikuru. Vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana, tingati musi wesaturday hapana chakabuda, but musi wesondo ndobva kazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu, ndobva akazowanikwa mwana musi wesande. Then akabva aviga nezuro ana tingopedza kuiga nhasi vabva aenda kutsvaga futi angazo kuna bodies akawanikwa futi about 40 kilometers, but vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko, but auzi vasvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique. Ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kuma 150 kilometers to 200 pari kuzi kune mabodies awanikwa anosvika iwo 140 bodies dzawanikwa ikoko. Saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo.
Saka shoko rakasvika sei kwamuri?
Muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni, ndisati asati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe munina wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akafira mumba akadonhewa nemba angatofira ipapo. Ndowakazondidza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa. Then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe, dzimba dzese iye akanditsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari kuenda kueast dzakaparadzwa, then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa, ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa. Ndo pane vanhu vazhinji, ndo masvikiro akaita nyuzi dzacho.
Saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani?
Pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu, tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu, tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo, tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi. Then tozotiwo ndikati tozoti furi kune imwe nzvimbo iri pari zinozi pari city, ndozoti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakafira futi mumba ikoko.